kwezvare china nhasi masezi station akawanda muguta reulawa yanga asina mafuta emotokari uye pamashomange ane mafuta aya pange pane mitsetse yemotokari yakareba vamwe vanhu vati vave kutyira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvinhu munyika kunyanya mafuta emotokari rave kudzoka zvekare uye richawedzera izvo zvichakonzerawo kushayikwa kwezvimwe zvinhu zvakawanda mumwe wevataura nestudio 7 muzvare tekla piri vati vari nemazuva maviri vasingashandise motokari yavo nekuda kwekushaya peturu
makius acho anganga asingafambi zvekumhanya try to drive kuti ndidzekere kumba ine ndadzekera kumba ijuste to make sure kuti handichambobuda because kashureka kukadiki diki kanga kakasara zvasingachaita kuti ungozoramba uchimbitarana around nako
mumwe mutyairi wetekisi mumulawayo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati vave kuita zvekutenga peturu pamukoto izvo ati zvinoita kuti vawane mari shoma pabhizimisi ravo rekutakura vanhu vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vamwe vagari vemubulawayo nedzimwe nzvimbo mudunhu rematerland vave kuenda kunotenga peturu kubotswana kana kusouth africa dambudziko rekushayikwa kwepeturu riri kuwanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose mudhorobha rechinhoi nzvimbo dzakawanda dzinobira mafuta dzange dzakavharwa nekuda kwekushayikwa kwemafuta nzvimbo dzine mafuta dziri kutengesa nemadhora ekuamerica chete vachiita vatambire mari yemabond note kana kubvumidza vanhu kutenga nemakadhi mumwe mugari wemuharare vanominand white vati dambudziko rekushayikwa kwemafuta ratekesherawo muguta guru renyika uye vanochema-chema kuti hapana zvavari kunzwa zviri kutaurwa nehurumende pamusoro penyaya iyi
dambudziko remafuta ratonyanyisa hapana tarisiro yekuti tichamawana anywhere muHarare izvezvi hatizivi kuti zvinochinja rini
mumwe zvemutyairi vatinashe kambanje vati maonero avo ndeyekuti mafuta edzimotikari aripo asi vanotengesa vanoda kutengesa nemari yekuamerica izvo zvisingabvumirwe nemutemo
panomatoda mahus vamwavati hasida swi vamwavatoda keshi mwevati keshi iri down kadhi hasi kuita vanonga tingovharavhara nokuti hatina fuel hatifiwo vanayo masizi vari kutengesa zvezvongoti vanongotengesa vombomira
vamwe vanotiwo matambudziko ekushayikwa kwemari mafuta emotokari pamwe nezvimwe zvinhu zvinogaroshandiswa neveruzhinji anoratidza kuti mukuru wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya vakundikana pabasa ravo pakaparurwa mari yemabond notes vamangudya vakati danho iri raizobatsira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri rikasagadzirika mukuru weaffirmative action group mumaterland vareginald shoko vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari ndiro riri kukonzera mamwe matambudziko ose munyika vachiti nyaya iyi inotoda kuti hurumende yose kwete rbz chete iite muonera pamwe mutevedzeri wemukuru wesangano recenter for community engagement vabatla tambo vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vanoti vanobvumiranawo nekuti vamangudya vasiye basa vachiti matambudziko ari kuitika munyika ari kukonzerwa nekuti nyika haina zvigadzirwa zvakawanda zvairi kugadzira vanotiwo rimwe dambudziko nderekuti veruzhinji havana chivimbo nemashandiro emabhanga munyika vachiti zvingabatsira nyika kuti ipinde mumubatanidzwa werand monetary union kuti igokwanisa kushandisa mari yerand yekusouth africa zviri pamutemo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava